Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kurume 1 2020 Makateerera go Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Ini ndinotakavingwa pamba kune madushu.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndinotakavingwa pamba kune madushura namabvinya akashevedzera nyango nokuwo kustudio 7 muchitaura navo imini vachiti toda kuenda kuda kwajobhusikala tinorye mumba make tinorara paanorara havatsvaki vanhu ivavo
muchitungwiza muchiri makaberekera ingwe mapurisa achitenderera mushure memhirizhonga yakaitika nezuro vemdc vachiti hurumende iri kutora divi
ndichacheka ndichatarisa nemapurisa vari paground zviri kufamba sei
mutauriri wemapurisa anoti vachiri kuferefeta chakakonzera kusagadzikana uku iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC
zvinhu zvichiri zvakaita manyamamire nerongo muchitungwiza umo makasungwa vechidiki vemdc gumi nemumwe chete nezuro mushure mekunge mapurisa afumobata jongwe muromo akananga kumba kwemumiriri wezengeza west mudare reparamende vajobhusikala vebato iri vechidiki vemdc vakasungwa vachinzi vainge vakonzera mhirizhonga asi vemdc vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzeZANU-PF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza vatungamiri vebato iri vasikala vanoti mapurisa achiri kumbeya mbeya muchitungwiza
vasora vachingombeya muchitungwiza namazirori avo fo avanga vakangozara imomo asi vanhu vachingovatarisa vachivaignora kutiko vanhu ava chiri kuvanetsa chaizvo kuuya kuzovashayisa rugare munzvimbo dzavo dzavari kugara vanga vachingovatarisa vachingongunduruka nokunetsa kunoita dhiziri mazuva ano nemadzimota avo
tavabvunzawo nezvevechidiki vebato ravo vakasungwa nezuro ava
vari pasen merit police station ndataura namagweta magweta ati ivo vatorwa mawanted questions statement nguva dzavo in terms of the constitution of our land dzakwana dzokuti vaendeswe kudare saka definitely vari kuenda kudare mangwana ne
Vasikala vanotiwo mapurisa anofanira kusunga veZimbabwe Concerned Citizens Forum sezvo variwo vakatanga musindo
Ini ndinotakavingwa pamba kune madushura namabvinya akashevedzera nyango nokuwo kustudio 7 muchitaura navo imini vachiti toda kuenda kuda kwajobhusikala tinorye mumba make tinorara paanorara havatsvaki vanhu ivavo asi vanenge vachiti ivo vanomukira makuseni kuuya pamba pangu kuuya kuda kuzobatsira madushura namabhinya iwayo
asi vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vanoti vainge vaine urongwa hwekuenda kumba kwemutungamiri wemdc vanelson chamisa mutevedzeri wavo vatendai biti uye vasikala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvavanoti zviri kuvhiringidza vana veZimbabwe
pfungwa yatipinda vanhu ndeyekuti pakapinda vamunangagwa muofisi vachikambena vakataura ivo kuti vane shungu yekuita engagement and re-engagement chinangwa chavo chiri chekuti kuuye mainvestor nyika yedu iwane mari vachingopedza kutaura vabiti vakabva vapindura vakati we will make sure Zimbabwe government will not get a pen in the event that ZANU-PF ndo yahwina macitizens vakangofunga kuti pamwe tichashaya mari iZANU-PF kana kuti igovernment ivo macitizens zvichavanakira now citizens have realized kuti pakanzi paipai hurumende inofanira kushaya kana sendi ndokutotambura nenhamo yatakuwana iyi
vabiti varamba kuti ndivo vakakoka zvirango
hakuna muZimbabwe nane influence yakadaro pano pasi ende havafanira kupatronize nyika dzekunze dzinofungwa dzinofungirwawo nemumwe munhu chibadurowo zvake so that's a very patronizing statement chakoza kukakamidzika munomo kuba kunoita varume veZANU-PF kunozikamwa pasi rose chakodza kuti titambudzike munomo uroyi hunoita vakomana ava kutsinya unoita nema mispolicies avo. So kana vachida kudemonstrata ngavano demonstrata pamba yamunangagwa. Kana vasikazi address ndovapa address.
Vatiwo vamwe vanozviti veZimbabwe Concerned Citizens Forum ava vaswera vachitenderera pamba pavo zvakare nhasi.
Nasi vauya netumota tudoko kamuka Mazda kamuka Toyota K3 kamuka Karika tumazuva ano tokuJapan nezuro ndopa vakauya nechi haino lori.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuferefeta nyaya yekuti pane vari kuda kunovaka misasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC ava.
Ndichacheka ndichatarisa nemapurisa vari paground zviri kufamba sei.
Asi mutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kubatwa semubvandiripo nehurumende.
Serimeri zaita jakafiri mapurisa aita kunga apindwa kunga anwa chiwiro iro chaiwocho kana kuti mudzepete vachityisidzira vanhu veserimerizi. Asi kuziva kuti nyaya iyeyi vari kutirita MDC seterrorist organization. Asi kuziva kuti MDC bato chairo rinozikanwa pamutemo rakamirirwa muparamende rine makanzuro akawanda rinoonda raana makanzuro 28 out of 32. Asi hameno honde yaitwa nemapurisa muserimerizi inenge inotaratidza kuti Zimbabwe ya police state. Tokushaya kuziva kuti kutyisidzirwa nokufundisirwa kwavanhu kuri kubva kupi. Asi tinofungira zvine chekuita nenyaya yekuti isu seMDC takataura kuti 2020 igore reaction.
Mutedzeri wegurukotare zvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti hapana anorambidzwa kuratidzira kana aine mvumo yemapurisa.
Isu sehurumende hatirambidzi vanhu vanoda kuita demonstration. Vangava vanoda kuita demonstration papi, kana parwizi, kana pamuti, kana paofisi yemutungamiri wenyika, kana paofisi yevatongi vemhosva. Hatinoda chete ndechekuti vanhu vange vachiita vatitevere mutemo, vonotifaya mapurisa, vopiwa security, voita zvinhu zvavo murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vehurumende yavo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvave kuita mushandira pamwe nechinangwa chekubatsira vamwe vavo kumusha nezvekushandisa panguva yekutevera kana kuti masanitary pads. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anosvika zana achipinda kereke yeProphetic Healing and Deliverance Ministries inotungamirwa naProfet Walter Magaya anoti akaona zvakakodzera kuti vabatsire mamwe madzimai nezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads. Vachitaura neStudio 7 namai Margaret Masango vanoti chikwata chemadzimai eumare kana kuti Women of Valor chakaparura chirongwa ichisenzera kukurudzira utsanana muvanhukadzi saivo nevanasikana sezvo zvisina kumira zvakanaka munyika.
Saka masanitary pads inzira ine yakachena ine hutano.
Ongororo yakaitwa nebazi rinona nezvevanhukadzi nevechidiki muna 2008 yakaratidza kuti zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzanda zvevanasikana kumaruva vanoshandisa makwati emiti panguva yavo yekutevera sezvo vasina anovatengera masanitary pads. Ongororo iyi inoendererawo mberi ichiti zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva zana zvevanasikana kumaruwa zvinotadza kuenda kuchikoro panguva yekutevera nokuda kwekushaya. Mamiriro ezvino aya ndivo akaita kuti amai Wini Mupalane vadewo kubatsira.
Vamwe vanotadza kuenda naye kuti vanenge vasina kuti vanonoshandisa chii panguva yacho. Zvinhu zvinowanikwa kwatinogara imomo vava vanokuro vaine confidence.
Muzvare Shira Mavhunga vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe ruri kunonga soswe nemuromo nokuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinopa kuti zvinetse kuti madzimai nevanasikana vawane zvavanoda pakutevera.
Nowadays zvinhu zviri kuoma. Sometimes vamwe havasi kukwanisa kutowana mari yekuzvibatsirika ende kupa kwagara kwakangonaka. There's power in giving.
Mumwe chiremba ari nyanzvi munyaya dzezveutano hwemadzimai achishanda pachipatara chenyanga Gorefro Hospital mudhorobha reFrancistown muBotswana Dr. Titus Sidavaenzi Vanoti vakadzi vanoshandisa zvinhu zvisina kushambidzika vanogona kubatwa nezvirwere zvakaita segomarara.
Kushaikwa kwemasanitari pedzi kwavakadzi panguva yekuteera kunokonzeresa zvinhu zvinenge zvakati wandei, kusanganisa gomarara rechibereko. Kana vachinge vawanikwa negomarara rechibereko, zvoreva kuti panenge pane kuzoshayikwa kwekutadza kana kubata pamuviri kana kuita mamiscarriage akati kuti.
Vachiparura bhajeti ravo regore rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati vainge vaisa parutivi mari inosvika $200 emadhora ekuAmerica kutengera vanasikana vari kumaruwa zvokushandisa pavanenge vachitevera zvikuru vari mugiredhi rechinomwe kusvika fomu yechitanhatu, asi chirongwa ichi chinenge chiri kutatarika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mai Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mai Gove. Nhasi muchirongwa tina vaElvis Mugari, avo vanorwira kodzero dzevechidiki. Tiri kurukura pamusoro pemusangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development uyo wakapeta china apfuura kuVictoria Falls. Takabata zvizhinji pamusoro pemusangano uyu chipiri apfuura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Saka kana musina kuona chirongwa ichi, endai papage redu Facebook pa VOA Shona mungotsvaka chirongwa cheThe Connection. Musakanganwa wekutinya pakanzi share kuitira kuti vamwe vasinawo kuwana mukana wekuona chirongwa ichi vaonewo mukana wekuchionawo. Pari zvino ngatiendei kuna vamugari tonzwa maonerawo pamusoro pezvakabuda pamusangano uyu. Vamugari, ndinomugamuchirai muchirongwa. Tipewo maonero enyu pamusoro pekukosha kwemusangano uyu weAfrica Regional Forum on Sustainable Development.
Ndinotenda. Ini maonero angu musangano wakaitwa kuVictoria Falls musangano wakakosha kukuru. Huri tikatarisa musangano uyu une donzo rekuti sustainable development. Kureva kuti nzvimbo yeAfrica ingabudirira sei.
Tichitarisa zvakabuda kumusangano uyu, takaona vechidiki vachikurudzira vakuru vehurumende uye vemasangano akasiyana-siyana angariko kuti vaendere mberi vachishanda pamwe chete nevechidiki. Tipewo maonerei.
Pavakuru vese varipo izvezvi tikatarisa vane mazera anawo munangagwa nevamwe vatungamiri venyika, 2030 vanenge vasisipo. Saka kubatanidzwa nekushedzwa kwevechidiki kuti vave panzvimbo zvinoratidza kuti urongwa hwesustainable development hunoramba huchiitika, sezvo vechidiki varivo vakawanda muAfrica. Saka vechidiki must be involved.
Takaona sangano reUnited Nations richiti riri kutanga chirongwa chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica, chichivabatsira munyaya dzezvekushayikwa kwemabasa, munyaya dzezvedzidzo nezvimwewo. Mune chivimbo here chekuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vekuZimbabwe?
Donzvo riri kuuya neUnited Nations rekuti roda kubatsira neurongwa hwekuti ribatsire vana vemuAfrica vari economically active vadiki vawane mabasa, vawane zvekuita, Africa kuti ibudirire. Zvinovazvo zvinotifadza. Chirongwa ichocho chinondwa kuti chakanaka, asi chirongwa ichi chichabatsira vana vemuZimbabwe necondition imwe yekuti tangwarira, nekuti kune zvirongwa zvakawanda zvinoitwa nemamasangano akazvimirira ega aida kubatsira vechidiki muAfrica kunyange muZimbabwe. But tinozoona kuti mari dzinouyiswa nevanhu nemasangano akazvimirira ega dzinobva dzabiwa. Chirongwa chinoitwa neUnited Nations chibatsire, hachifanirwi kuti chega chiitwe maoko ehurumende.
Vamugari, chirongwa ichi chakakoshesa zvikuru zviga zvekusimudzira magariro evanhu kana kuti maSDGs. Pakataura mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakati chirongwa chehurumende yeZimbabwe cheVision 2030 chinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe inokoshesa zvikuru zviga izvi. VaMnangagwa vakaibva vaendera mberi vakati nyika yeZimbabwe yakatanga kare nyaya yekushandisa mishina yechizvino zvino mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichipeta chirongwa chedu, tipewo maonerei pamusoro pezvizvi.
Ina handiwirirani nemashoko avaMnangagwa. Chinoitika ndechekuti kuti vanhu vabatsirwe munyika, kuti mhuri yenyu ibatsirwe vahove, munofanira kutaura tikumba hakuna hupfu, munofanira kutaura tikumba hakuna chekudya. izvozvo zvinoita kuti vanhu vabatsirwe. Vamunangagwa vanofanirwa kubuda pachena. Zvavari kutaura kuti Zimbabwe yakatanga kushandisa mishina yemazvino zvino. Zimbabwe haina kutanga kushandisa mishina yemazvino zvino kuvandudza mararamiro kana sustainable development goals. Wai, nekuti tikatarisa munyika yeZimbabwe izvozvo hamuna mishina yemazvino zvino iri kushandiswa. Hatisi kuona direction nekuti Vision 2030 iri kuimbwa nezanu PF navamunangagwa. Ine chainobudisa here? Hapana izvo zviri kutiratidza kuti kune kwatiri kuenda neVision 2030.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vamugari nguva ndiyo yadyanana. Mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chenhasi. Nhasi muchirongwa tsanga tina vaElvis Mugari avo vanorwira kodzero dzeve chidiki. Ngatisangane ichipiri uno pachirongwa The Connection, apo tichange tichikurukura nevechidiki vanoita nezvekurima tichibata nyaya yezvara iri kutarisana nevazhinji munyika. Kwamuri zvinhu zvakamira sei uyezve dambudziko iri ringagadziriswa sei? Ndiyo nyaya tichange tiinayo pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Chirongwa chinotanga na 8 pm chichipera na 9 pm paFacebook page redu reVOA Shona. Chipiri uno, nguva yangu ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe anokuonekai nemfa. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEgypt vaMustafa Madibuli neGurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika iyi vaKhaled al-Anani vakaparura nzvimbo yekushanyirwa kwenyika iyi ine zvinhu zvakakosha munorondo yeEgypt iri pedyo nekumahombekombe kwenyanza yeRed Sea. Zvinhu zvakaiswa mumba yekushanyira iyi kana kuti museum zvinosanganisira marinda aivigwa madzimambo kana kuti anafaro vaitunga nyika yeEgypt kare Karim. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika mudunhu reSouth Carolina. Imwe shoroma yainge ichikwikwidzawo musarudzo idzi vaTom Steyer vakabva vati vabuda mumakwikwi aya. Vave kukwikwidzana zvakasimba pari zvino ndivaBiden navaBernie Sanders. Dzimwe sarudzo mumatunhu akawanda dziri kuitwa nemusi wechipiri mumatunhu gumi nemana. Anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana nemutungamiri wenyika uye ari kubato remaRepublicans vaDonald Trump muna mbudzi. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manero akanaka vatereri, tinosanganazve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tichiri kutarisa nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel. Nhasi tina Pastor Gerald Baloyi veJesus Revelation Ministries. Pastor Baloyi, tinokutambirai nemufaro.
Tinotenda zvikuru, tinofara kuva pachirongwa chino.
Vanhu vazhinji vari kutaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi. Mungatiudze pamusoro penyaya iyi yamufundisi?
Mataura zvakanaka mukati vanhu vazhinji vari kutaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi. Asi kutaura kwevanhu chakanyanya kukosha kuti Mwari anoti kudii pamusoro pevhangeri yake. Mwari haana kugara amboti vanhu vanzwe vhangeri kuti vagofuma panyama. Asi Mwari donzo rake nderekuti kana vanhu vange vavhangeri vagowana upenyu husingaperi. Ndo zvinotaura Magwaro.
Mazuva aJesu Kristu kwakange kusina vhangeri reupfumi, saka zvakabvepi izvi?
Vhangeri reupfumi hatingati mazuva aJesu Kristu rakanga risiko, nekuti Jesu Kristu vachiparidza vakasangana nevanhu vakawanda vaiparidzawo nemazuva iwayo, vafarisi, mascribes yemazuva iwayo, maloya yemazuva iwayo vaiparidzawo vhangeri reupfumi. nekuti chinoita kuti munhu aparidze evhangeri reupfumi kutora magwaro ari mushoko ramwari woita kuti vanhu vagopedzisira vakupa zvinhu zvinoita kuti upfume. Saka nhau iyi hatingati yatanga mazuva anaya, kungoti mazuva anaya yatekeshera bedzi, asi zvakagara zviriko. Vanhu vakagara vachingoda kushandisa shoko ramwari kuti vawane zvinoendesa kunyama zvisingaendesi kumweya yavo. Asi harisi vhangeri iroro, ivhangeri renhema, ivhangeri rekuda kunyengera vanhu kuti vari kuparidza vacho ndo vanozopedzisira vaivo vanenge vane pfuma. Vacho vari kuparidzirwa vanopedzisira vatorerwa zvishoma zvavanenge vainazvo. Tichitaura tichiti ivhangeri rinobva kuna Satani, harisi vhangeri rakabva kuna Mwari. Ivhangeri rekuda kuti vanhu varege kuenda kudenga vachinyengerwa nevarume vasina kutumwa naMwari kuti vaparidze vhangeri inoendesa vanhu kuti vave moto. Saka mukutaura tingataura tichiti shoko ramwari rinobisa pachena. Mukaenda kuna Timoti wekutanga chapter 6 Pauro wakatsanangura zvakazara mukatangira pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya6 munoona kuti Pauro wakataura kuti vanhu vanoparidza vhangeri iyoyo vanhu vane murangariro wakaodzwa. Vanhu vanoda kuchinja vhangeri ramwari kuti vhangeri rigonzi. Vhangeri nderekuti vanhu vagofuma, asi vhangeri rechokwadi nderekuti vanhu vapfume. But kufuma pachii? Asi kutaura kufuma pakutenda, kufuma pakuziva mwanakomana, ndiko kufuma kwechokwadi.
Iko kufuma kwakaipa here nhai mufundisi Baloyi?
Kufuma hakuna kuipa. Ndicho chimwe chinhu chinokanganisa vanhu. Vakanzwa tichiparidza tichiti vhangeri reupfumi rakashata, vanofunga kuti tiri kuti upfumi hwakashata. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Kuwana mari kana kuti kuwana pfuma hapana chakamboshata. Munhu akashanda akaita bindauko rake kana kuti akadzidza akawana basa rake akazvishandira nemaoko ake nesimba rake raakapiwa naMwari akaita mari, hapana chakamboipa ipapo. Hatisini zvakaipa kana kuti hapana Satani panhau yekuti munhu aita mari. Chinokosha ndechenzira nemutoo yaunogona kuwana mari yacho nayo. Saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti mushoko ramwari zvinobvumidzwa kuti munhu ashande achizviwanira zvaanobata nemaoko ake. Uye kushayiwawo zvakare kunge uri murombo usina chauinacho hazviro kuti wakunamata. Nekuti Bhaibheri chitaura mukaenda kuna Matiyo chapter 5 pavhesi ya3 rakataura kuti vakaropafadzwa varombo pamweya. Zvinoreva kuti varombo pamweya havazi varombo kuti vanhu vanenge vasina mari. Varombo vanenge vari vachida kugamuchira shoko raKristu. Varombo vanenge vachitenda kuti vakarasika vanoda kuti vadzidziswe. Saka zvese kunge munhu aine mari yepanyama chaiyo kana kunge munhu asina hachisi chinhu kuna Mwari. But chinhu chaicho chaicho kuva chisikwa chitsva chekunge munhu aponeswa atenda kushoko raJesu Kristu. Ndo zvinodiwa naMwari izvozvo. Saka mukukupindurai, kuva nemari hazvina kuipa. Uye hakusi kunamata kuva nemari, uye hakusi kunamata zvakare kusava nemari.
Vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Gerald Baloyi veJesus Revelation Ministries, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru netsananguro yakapiwa naPastor Baloyi. Vateereri, ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande nacho chirongwa chaanokurukura nenyaya dzezvitendero. Uye tinodawo kupa kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino, Jesu isimba rangu. Munawo dzedu dzemitambo, kunyange hazvo nhandare dzose dzemunyika dzisina kumira zvakanaka, uye pasati patarwa zuva riri kutanga nhabvu mwaka uno yePremier Soccer League, zvikwata zvakawanda zviri kuita gadziriro yakasimba. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanonokerwa nekutanga kwemwaka mushure mekuona zvikwata zvavo zvichikwikwidzana pamusika kutenga vatambi vatsva. Caps United yakaunganidza vatambi makumi maviri nemumwe chete iteverwa neDynamos iyo yakatengawo vatambi vatsva gumi nevana. Ngezi Platinum Stars haina kuda kusaririrawo ndokutenga vatambi gumi nevaviri zvimwe zvikwata zviteverawo zvakadaro. Mongori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti zvakaitika pamusika wekutenga vatambi zviri kuratidza kuti nhabvu ichanakidza zvikuru.
Dare gorineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti kwatisa FC Platinum yakabva kutenga international midfielder uko 23 years. Dynamos yakabuilda Rakini Nadolo front yaizvati yangesina vanhu vaigoesa yaita business madraws ndobva yasimbisa mid woita Harare City. Yakatora part of my experienced players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwasa kusinecha na Denver Mukamba kuti kwa players yakabva kato Denver Mukamba ikakwasa kutora ma goalkeepers from Ngezi from FC Platinum I mean. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwipi pa league ino yegore rineri.
Asi mumwe mutevheri wemutambo uyu vaAlfios Kacheche vanoti kutamba muAfrica kwakapa FC Platinum gadziriro yakasimba yekutora mukombe weleague zvekare.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka. Gadziriro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakare.
Mutsigiri weMasvingo United vaTinashe Mseti vanoti semaonero avo FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dzicharwira mukombe mukuru uyu.
FC Platinum se timu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve NgeZi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi kune vamwe vakaita savamushonga vanoti gore rino zvikwata zvine mukurumbira Caps United, Dynamos neHighlanders ndizvo zvicharwira mukombe Dynamos ichizotora.
Unonge Dynamos this time inotora mukombe.
Chikwata cheFC Platinum ndicho chakatora mukombe uyu mwaka wapera ndokubudirira kumirira nyika makundano eCup Champions League umo chisina kuita zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Muchitungwiza muchiri makaberekera ingwe, mapurisa achitenderera mushure memhirizhonga yakaitika nezuro veMDC vachipomera mapurisa aya mhosva yekutora divi. Asi mapurisa anoti ari kuferefeta chakakonzera kusagadzikana uku. Mamwe madzimai ekereke yava Walter Magaya ari kuBotswana obatsirawo madzimai ari kuZimbabwe nezvekushandisa pavanenge vachitevera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi uye musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chedu chemangwana mangwanani nenguva dza6 AM icho muchange muchipakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7. Uye vateereri musakanganwewo kuti kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.
anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Toksia Mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.